Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26/10/2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tinongotarisira kuti hurumende ikashanda yakanangana nechiga chatakatara sekuti isu tinoda mari tinosvika pasi. Vachitarisa kuti vatwedere kana kuti vasvike kana kudarika ipapo.
Hurumende inoti inotarisira kugadzirisa nyaya yemihoro yevashandi vayo kuti vashandi vasanyanya kuremerwa.
Isu zvatinotarisira munyika dzakasiyana-siyana zvikuru sekuAfrica inyaya yekunzwisisa kuti kuti achieve the liberation promise tinofanira kugadzirisa nyaya yevanhu vanenge vachiba nekukuwadza vanhu nekubunyikidza kodzero dzevanhu ruzhinji reZimbabwe.
Munyori mukuru webato reAfrican National Congress Vafikile Mbalula vanorumbidza vaEmerson Mnangagwa vachitivo vane zvinochamisa mutengesi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inotarisira kugadzirisa nyaya yemihoro yevashandi kuti vashandi vasanyanya kuremerwa nekukwira kuri kuramba kuchita mitengo yezvinhu. Gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vanoti hurumende ichawedzera vashandi vayo mari, kusanganisa kuvawedzera mari yemihoro inobhadharwa nemadhora ekunze. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vaudza Studio 7 kuti kana vashandi vakaramba vachitambiriswa nemari yemaRTGS hazvina zvazvinobetsera, vachiti vashandi vanoda mazana mashanu nemakumi mana emadhora ekuAmerica US$540. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vanoti vashandi havasi kuzosuduruka kubva pamari yavari kuda kubhadharwa.
Aiwa, kududuza hatigodi kududuza, nokuti zvazviri zvinongoratidza kuti zvataingotaura kubva kare ndo zvakajekera vashandi. Saka tinongotarisira kuti hurumende ikashanda yakanangana nechiga chatakatara sekuti isu tinoda mari inosvika pasi. Vachitarisa kuti vatwedere kana kuti vasvike kana kudarika ipapo.
Muri kuda mari?
Patakapedzisa kuvapa pepa redu rinoratidza mari yatinoda tatiri pa840. Asi takataura zvinhu tikati 840 yatinoda iyi imari yatinoziva kuti inogona kusabuda zuva rimwe chete kana kuti mwedzi mumwe chete, asi ndo kwatinopawa kuti tifambe tichienda, ndo inopawa kuwanikwa nemushandi wepasi pasi wemuhurumende kuti ararame semushandi wehurumende inogona kuchengeta vashati vashandi vayo.
Asi tiri kunzwa vamavhima vachiti pari kutariswa madhora ekuAmerica amunopiwa uye mari yemunyika zvakare, muri kuona sei pamadhora eZimbabwe?
Apo pasi panotiremera, asi hatigoni kukakavara napo zvakanyanya. Isu chatinongotarisira ndechekuti madhora ekuAmerica achiva iwo muhoro wedu omunotoshandisa hedu kuchaya foni, nokuti tinongozva kuti tichibuda imomo yomuno tichingoipuwa tisati tatoyatopinda mumuhomo dzedu munguva inenge yototekaira kutotisiya. Saka isu zvatiri kutitaura ndezvekuti ngazvichingoti chinonzi muhoro kana kuti salari ngaichingoita mari yekuAmerica iyoyo. yoita hayo mari yekuti tione zvaa tingoita all zvinewo zvitambavana.
Tanga tichiverenga mumapepa naumu kuti vashandi vehurumende vaviri vakasungirira mumwe mupurisa mumwe murairidzi. Inyaya svikawo munzeve dzenyu herei?
Inyaya dzatinongoverenga mumapepa. Zvinoreka nenyaya dzekuverenga mumapepa nepa social media apa ndezvokuti dzinenge dzisina kunzverwa zvakakwana. Saka unogona kumanya nadzo zvoona kuti pamwe nyaya yacho inotongovawo imwe nyaya. Saka tingazivi hedu tinongoziva kuti vanhu vari kushungurudzika zvakanyanyisa maererano nezvemari nekurara neraramo yavo, nokuti mari yavakawana mudzino yaikwaniri vakawanda. Chero patinofamba isu nevatungamiriri vavashandi hatichatozivi kuti tofambira pai, nekuti vanhu vanongotikozva chiizve kozva zvosvikapa sei. Saka hazvii zvinhu zvino zvokuti zvinogona kusaitika, zvinogona kuitika, but isu hedu hatina kuti zvione kuti vanhu vavo vakazosvika pa kusiya nenzira iyoyo sei.
Vamwewo vemasangano evashandi vari kushora sangano renyu vadzatsunga vachiti harina zvakawanda zvariri kuita nekuti hurumende inongowedzera mari yainoda hayo pasina kana kutaurirana, vachiti sangano iriri muhomwe yehurumende. Munoti kudini mashoko iwayo?
Awo mashoko evanhu vanenge vakatsamwa. Kana vanhu vakatsamwa vanongotaura nokutsvaga vamwe vavangangoti ndivo vanene. Isu tinongovava vashandi savo, isu tinomiririra ivo, asi tiri ivo nokuti tini ndotovava mushandi unotomukira kubasa chero zuva. Saka ndinozogopinda muhomo yehurumende ndichizi ndichinodei, ini ndinotodawo kuti ndirarame maererano nemuhoro. Mashoko enyunyuto ekuti dzimwe nguva tinopedzira tongotsondana isu, asi chokwadi chiripode chekuti tose tinongodawo kuti munhu wese agare zvakanaka. Hakuna munhu unoenda kumisangano yedu nehurumende kunotsvaga kuti dei iri ndoga ndawana zvirigo vamwe vachitambura zvinonditei. Saka hatisi muhasvatu dzehurumende yehurumende, tinongovapo ndechekuti.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutevedzeri wevakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vanoti mumwedzi wanyamavhuvhu vanhu vemuZimbabwe vacharadza kuti bato ravo nezvarinomirira ndiro rinodiwa nevanhu. VaSiziva vataura izvi vachipindura mashoko akataurwa nemunyori mukuru webato reAfrican National Congress vaFikile Mbalula, avo vakati mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa mutengesi. VaMbalula vanorumbidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. VaSiziva vanoti bato ravo riri mubishi rekuronga zvinhu zvine musoro.
Maita basa chokwadi chinozikana ndekuti the greatest sanction yaparadza nyika yeZimbabwe iZANUPF ichiteurwa necorruption nezvimwe mhosva dzinoitwa neveZANUPF. Isu zvatinotarisira munyika dzakasiyana siyana zvikuru sei kuAfrica inyaya yekunzwisisa kuti kuti achieve the liberation promise tinofanira kugadzirisa nyaya yevanhu vanenge vachiba nekukwadza vanhu nekubunyikidza kodzero dzevanhu veruzhinji reZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vakataura vari kutaura vachataura musi wa23 kuti hurumende yavanoda ihurumende yemaZimbabwes. Isu seCCC patriotic movement we bear loyalty to the flag of this country, tiri zvizvarwa zveZimbabwe. Tinotarisira kuti nyika dzese dzine understanding yekuti struggle yemuZimbabwe is for Zimbabweans by Zimbabweans, kuti Zimbabwe inake, kuti Zimbabwe igone kusava tambudziko muno muAfrica, asi Zimbabwe isimuke tigone kudzosa vanhu vese vemuZimbabwe vakabuda vatsvoke muzvimo kuti vakenyika yedu. Ndozvatiri kutarisira, nekuti Zimbabwe kuti igadzirwe tinofanira kugadzira nyaya dzematongero enyika. Tive nehurumende inobva kuvanhu, hurumende yeruzhinji, hurumende inonzwisisa nekurespekta kodzero dzevanhu. Maita basa.
Mutevedzeri wevakafanobata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vari parunhare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti rinofara zvikuru kuti Zimbabwe yaisavo ruoko rwayo ichitambira zvirongwa zveSADAG zvokubatwa nekushanda kwevatyairi vemagonyet munyika dzemuSADAG. Mutungamiri wesangano iri vaFrederick Maguraminga vanoti zvaitwa nehurumende zvichabetsera vashandi zvikuru, vachiti vashandi vachachengetedzwa zvakanaka sezvo mitemo inovabata yave kushandiswa munyika dzose dzavanopinda nebasa ravo. Tabata vaMaguraminga kuti vatiudze zvizhinji.
Chinonzi SADAG compliance zvinoreva kuti rezinesi redu rakuenderana nemitemo yeSADAG. Zvinoreva kuti matesterwa anoitwa madhiraivha kana kuti vatyairi nemadzidzisirwa vanoitwa nemamiriro akaita rezinesi redu, mipanda yemaclasses zvafanana, zvese zvafanana neSADAG, zvafanana nezvinodiwa neSADAG. Saka ndozvazvinoreva kuti hurumende yedu yeZimbabwe kuburikidza Ministry of Transport yatora bumbiro reSADAG vayari venganisa nebumbiro rayo kuti zvifanane neSADAG kuti kugarawo nevamwe zvakanaka munyaya dzetransport.
VaMaguraminga, kana muchiti hurumende yeZimbabwe yatambira SADAG compliant licenses zvinorevei?
Kana tichiti hurumende yatambira SADAG compliant license zvinoreva kuti hurumende yatora mitemo yeSADAG yatambira kuti richishandiswa muno zviri official, mutemo wakatosetwa hapachisina. Tinofara nekufamba kwaita hurumende, tinotenda even mutungamiri wenyika naminista vetransport nevamwe vese vakashanda pachinhu ichi. Takashanda pamwe chete nesu, takaita inonzi indaba ratakaita pamwe chete chigweta mazano chakaitirwa muHarare kunzvimbo yeKrista kudhuze nekumasasa uku. Minista vakazvipira vakati ndinoda kubvunza kuti toita sei. Saka tinofara kuti ndo mafambiro aita zvinhu Zimbabwe yatora chinhu chakadai.
Izvi zvinobetsera vatyairi veZimbabwe nenzira ipi?
Zvinobatsira pakuti madhiraivha edu kana achifamba kunze haachamiswa nekuti rezinesi rafanana. Zvinobatsira pakuti zvanga zvakaomera madhiraivhasi kuenda kumaretest vachiti hazvisi kushanda zvichivadyira mari uye zvisina zvazviri kubatsira. Kunyange zvava zvakaiswa hazvo, hurumende yaine zvaikanga yaona, asi hazvichaitwa. Prosesi iyoyo yanga ichikonzera kuti madhiraivhasi aruze mari yakawanda iyo vachitambira mari shoma. Saka iko zvino zvave kufambawo mune zvakanaka. Mari yanga ichidyiwa nekuretest yakudyiwa nevana, uye zvinobatsirawo pakuti AA yanga ichibhadharwa 70 US haichatorwa, imari yakuenda mumba unodyiwa kumba. AA document rinoita kuti munhu adrive kunze harichadiwa nekuti taane SADAG license. Zvakananga zvikuru, uye zvaakubatsira kuti vanhu vanga vachingotanga neclass 2 hakuchisina. Vanhu vakutanga neclass 4 opedza 5 years ozoita class 2. Zvinhu zvakanaka nekuti vazhinji vanga vakufamba vaine maresinesi emarori ivo vasingagone kurova rori rachona. Asi tinongoramba tichingoteketedza kuhurumende kuti pane pachida kukonenzverwawo pakonenzverwe zvifambire zvakanaka.
Saka vaMaguraminga, vatyairi vanotarisirwa kuitei munyaya iyi?
Iye zvino vatyairi vasiri vemarori anofamba nenhamba tsvuku kana mabhazi kana makombi anoshandiswa ayo public service, vatyairi vemaprivate vakunzi vanorinyuwa after 5 years. Anoenda kunotariswa maziso nemiri wake kuti wakamira zvakanaka here, otariswa background check, then kana atariswa obhadhara mari inobhadharwa kupiwa rimwe raisenzi itsva ndoza wapo uya starisko zvakasiyana siyana ipapo then toya kune vanofamba nemarori nemabhazi nemakombi nemataxi anotakura vanhu nekutakura zvinhu vakutarisirwa kuti vakurinyuwa residence iroro after every 2 years which means zvinoreva kuti vakuenda kunotariswa maziso medical yese vachitariswa kuti miri wavo wakakodzera here nemaziso uye votariswawo kuti kumashure uku havana kuita here marekodzi akaipa aikuita mahit and run kana kutsika vanhu kana kuita sei kana kuita tsaona dzisingatenderi zvaane huremu zvaane chekuita nekudzivirira tsaona chinova chinhu chakanaka zvikuru uye kwaane mipanda yakawanda vanodhiraivha mafuta zvinokuvadza zvinomichetura vane makodhi avo saka vakutarisirwa kuti vatore maresinesi anoenderana nebasa raanoita nekuti mipanda yachona inoenderana anofamba nevanhu anofamba nezvisingakuvadze zvinhu anofambawo nemichetura anofamba nezvinoputika anofamba nemafuta uve zvaakusiyana saka vatyairi vakutarisirwa kuti vatore maresinesi iwaya asi hazvisi kunzi vari kutanga kusungirwa tinotenda hurumende ipapo vari kupuwa mukana wokuti pave nekuchinjwa kusingakanganise vamwe usingakanganiswe mafambisirwo ezvinhu uye neupenyu hwemadhiraivhawo kuti husaomeserwe zviitwo mbichana mbichana ndozvatakakumbira kuitira pasaona anoti ndakuvadzwa nekuya kwerezinesi repurasitiki
mutungamiri wesangano rezimbabwe union of drivers and conductors vafrederick maguraminga vari parunhare kuharare nestudio 7 mapato maviri akanyoresa vanhu kuti vakwikwidze musarudzo dzemuna muswa 23 nyamavhuvhu anoti rezanu pf necitizens coalition for change ari kuenderera mberi achitsvaga rutsigiro bato rezanu pf rainge ravimbisa kuti raizoparura urongwa hwaro hwarichaitira nyika kana kuti manifesto asi hazvina kuitwa nezuro zvinonzi zvichazoitwa mune imwe nguva inotevera godwin mangulya anotipa nyaya inotevera
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa avo vakakundwa musarudzo dzemumanikaland nemutungamiri webato retriplec vanelson chamisa nezuro vainge vari mudunhu iri kuchipinge vamunangagwa vakaudza zviri zvevanhu zvakapinda pagungano iri pamutema high school kuti vanhu vanofanira kuvhotera bato ravo kuti vachengetedze nhaka yavo
hapana imwe pati muno munyika yezimbabwe nenharaundo yokusunungura nyika dziriko mapati ari muno ane nharaundo yokutengesa saka kuungana kwamakaita nekuwandu hwenyu hundafara mandifadza maratidza kuti munoda nyika yekwenyu
asi chii chaizvo chakapa kuti bato iri riparure urongwa hwaro kumanikaland mutauri webato iri vachris mutsvangwa vaudza studio 7 kuti vaidawo kuremekedza mutungamiriri wekutanga webato ravo reverend ndavaningi stole avo vakapiwa chiremerera chegamba kwapera makore anoda kusvika makumi maviri nematatu vashaya vakanzi havasi gamba renyika nebato iri rakazodududza patavabvunza kuti hazvizvongoda kutsvaga rutsigiro here vamutsvango vati hapana chakaipa kuita izvozvo vachitaurawo pagungano iri vamunangagwa vakadzokera pamashoko avo avanogara vachitaura ekuti zvirango zvavakatemerwa hazvisi kuzovakanganisa kutungamira nyika asi vakatemera zvirango izvi vakaita sehurumende yeamerica vanoti zvakatemerwa nenyaya yekuti vamunangagwa vanotonga nedemo uye kuita uori vamunangagwa vakatiwo vanofanira kupiwa mukana wekuramba vachitonga vachiti kubvira pavakakunda musarudzo dza2018 hurumende yavo yavandudza upfumi nemagariro evanhu munyika kuburikidza nezvivakwa asi havana kutaura pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neuori murongi wemusangano muzanu pf dr mike bima vanoti hazvinetsi kutsvagira zanu pf rutsigiro nekuti hurumende yavamunangagwa yasimudzira upenyu hwevanhu vachamirira kuwadzana east musarudzo vatelmi majavhi vanoti vamunangagwa vakavapa gwara rekukunda musarudzo asi vachamirira bato recitizens coalition for change mukuwadzana east vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti hapana chingaite kuti vanhu vavhotere ZANU-PF munzvimbo iyi uye vachakunda zvine mutsindo womusarudzo.
Mukwadzana takatokunda kare. Kwadzana sekuziva kwenyu hamuna ZANU pamaelection akapera vakatadza kusvika kana 2000 izvezvi hatimbovaona havakwanisi kukambena. Akanga ariko neFriday aida kupa vanhu matisheti, vanhu vanenge vachitotiza matisheti avo. Vanhu vese vatongomirira kuti purezidendi wedu achamisa valoche pati kuti isoti titangawo kampeni mukuwadzana.
Mutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo ratangawo kutsvaga rutsigiro uye vachakunda musarudzo.
Isusu tiri kuda kunanganidzana nekukampena nekuona kuti vachamisa vapinda pa presidency. Zvireva izvo kuti isusu tagadzirira kuti tizokwanisa kupinda tizgowanawo Zimbabwe yakanaka inoshandira munhu wese zvakare tigoitawo vatungamiriri vanoisa macitizens first.
Nhasi mutungamiri webato iri ange ari kuSouth Africa achitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Mutevedzeri wemutauri webato iri vaOstalo Siziva vataura nezvinangwa zvavo. Pane vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye ZANU-PF inotarisira kuwana mavhoti mamiriyoni matanhatu. Ndakamirira Studio 7 kuChipinge, ndini Godwin Mangudya.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vasevhi akasukuwere avo vanoda kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika vakazvimirira vanoti havatyi kusungwa uye vachadzoka kuZimbabwe kunoparura urongwa hwekukwikwidza musarudzo dzemuna Nyamavhuvhu gore rino. MuNewsday makare bato rinopikisa Red Democratic Union of Zimbabwe rinotungamirwa navaRobert Chapman rakadzinga nhengo mbiri dzebato iri richivapomera mhosva yokutsigira mutungamiri weTCPC vaNelson Chamisa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iwana Christopher Mtwamba, iwana Christopher Mtwamba anoti kwai hai kasukuri mbavha hei wati wati mhondi jizi iyo bongo yamuya mugabe wangasikuri oni Christopher Mtwamba wanga aripo washamari wanga aripo Christopher Mtwamba ndiye umwana wacho wanga ari mumuchirongwa cheG40 uyu usotorwa kwakaitwa ndamunangagwa warashwa kuwakamborashwa futi ndamunangagwa saka ngaasarambidza anoda kukambena. Tozvinoratidza kuti muZimbabwe hamuna demokrasi. Tozvinoratidza kuti muZimbabwe mune utongi hweudzvinyiriri. ZANU-PF neudzvinyiriri iri kurambidzawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe kuda kukwikwidza pawa purezidhendi. Vanotya kuti ZANU-PF inofumurwa uori hweinoita nekubira kwaanoita maelection ndikasukuwere nekusakasukuwere unoziva matiktok aeseji ezanu-PF aanoita kudini kubira maelection. Tatenda zvedu. Iwo Mutsvangwa, Mutsvangwa ngaatikwanire, ngaatikwanire Mutsvangwa tapota.
Ndini zizipa. Aiwa tinokutendai weStudio 7 muri kubata basa rakanaka. Nyaya yangu iri guru iri pana Mutsvangwa, vamutsvangwa muri kuti imi munoda kusunga mbavha. Kuma God Mafia makasunga here? Regai munhu akampena muri kutya kudyiwa chete. Murukutya kudyiwa, tinokuzivai, takukuzivai.
Studio 7 muri sei zvenyu muri sei pa Studio 7 ako avo vamutsvangwa vakutaura kuti hanzi yembavha dzibvumidzo kukondesta maelection ndiana zirimbavha kuZANPF indawo kana vamutsvangwa hatisi mapenzi kunge imimi kana yamutsvangwa hatisi mapenzi kunge vanhu veZANPF vamunongosvika mutaura vanhu zvisina nebasa rezobhoarwa maoko totokuzinyaya umbavha chete maiziva so musafunga kuti tiri mapenzi oko mazuva ano mugwadi wanyarara akabhikozi watarisira kuda kutovhoterwa kwawo MP ndosaka wanyarara akakutaura tsvina dzako dzaunenge uchiazvitaurira vanhu panapa vanhu vekubhoera muzive mugwadi muroyerei pasi mugwadi mumuroyere pasi azive kuti vana vezimbabwe ndo vanotaura kwete zvake zvokuda kuita basa usina kusora kutaura usina nebasa rese kutokwatei ndini muenda mberi ndikutodaro ndiri kuno kumarch central ndo kwatei tichitozviona zvine zvinoitika muzimbabwe tiri ko imiwo vapo ningirikini vava mutauri wemapurisa makangotiwo muchaferefeta zviri kutaurwa nealjazira mapapiko hatikanganwe ka hatisi mapenzi unge vanhu vezanupf
murisei guys imbeiudzaiwo zvevanhu vezanupf kuti ko zvino hatisi kutsvaka munhu akarwa hondo kuti arambe achitungamira nyika tiri kutsvaka munhu anounza budiriro munyika hondo yakatorwiwa kare zvekuzoti bato rezanupf ndo rakauya nerusununguko ichokwadi vakatorwa pavo havanzwisiseka kuti nyika tiri kutsvaka munhu akaita sei hatisi tsvaka munhu anorwa izvo tsvaka munhu anorwana ikonomi
muri sei vashamarari vedu kurobert chapman akazodii akakundikana here 20,000 kweiye komichi akazodii nepati yake akaremerwa here ne 20,000 njuga dzakarema imari yakawanda asi zvinondishamisa ndezvokuti mapato anopikisa aya anenge atumwa here nezanupf kuwanda vanhu kuzozara kudaro dai vese vachida chenje shanduko yechokwadi chache yekubvisa zanupf dai vese vachiuya kutsvipusi pangoita tsvipusi nezanupf ndo zvinoita kuti tiende mberi zvikaramba zvakadai panenge pakaoma muri sei vashamarari vedu kurobert chapman akazodii akakundikana here 20,000 kweiye komichi akazodii nepati yake akaremerwa here ne 20,000 njuga dzakarema imari yanda vanhu kuzozara kudaro dai vese vachida chenje shanduko yechokwadi chache yekubvisa zanupf dai vese vachiuya kutsvipusi pangoita tsvipusi nezanupf ndo zvinoita kuti tiende mberi zvikaramba zvakadai panenge pakaoma
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica gurukota reamerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaantony blinken vanoti zvakaitwa nemauto ewagner group anotungamirirwa nava yevgeny prigozhin zvakaratidza kusabatana kwevatungamiri verussia mauto ewagner group akarwisa Russia achitora nzvimbo dzemauto mumaguta avaipfuura nawo vakananga kuguta guru reRussia izvi zvakakonzera kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vambowandiswa kwemaawa mazhinji mauto eWagner Group akazotendeuka odzokera kwaakanga abva vaBlinken vanoti nyaya iyi haisati yapera vachiti zvakaitwa izvi zvinogona kubetsera Ukraine mukurwisana kwayo neRussia sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inotarisira kugadzirisa nyaya yemihoro yevashandi vayo kuti vashandi vasanyanya kuremerwa munyori mukuru webato reafrican national congress vafikile mbalula vanorumbidza vaemarson munangagwa vachitivo vane zvinoshamisa mutengesi Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinorumbidza hurumende mukupindawo muchirongwa cheSADC Compliance License. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maMutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.